Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gunyana 4, 2021. Makateerera ku Studio 7 nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi, chichepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19. Zvezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kugara kunze kwenyika kutange kuchitochinja nekuti tinofanange tiri muno muZimbabwe. Sekunge kuoma kwazvakaita kudaiso ndokutoona kuti tinofanange titori kuno endi ndo magarira achanga tichaita tichiona kufamba kwenzira ichi kuti matura tapfumbo marinyoni refurasi riri kutoita kuti tinge tiri muno. Saka hatisina chimwe chatichaita kumubiri kwemakungwa kunze kwekuti ndakutouya ndotogara muno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mhiri kwemakungwa chinoparura bato idzva rezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Ava vese hapana memba kana nhengo yeMDC Alliance. Munozviziva vanozvana nyandoro vana chiroto vanga vari pati kare kare vakatsimba nenyaya yehori.
MDC Alliance inoti nhengo dzajoina ZANPF nhasi vanhu vakadzingwa mubato kare nepamusana pehuori.
Ndinonzi Tariro Kandemiri, ndaambasada Nachila Cross Athletes kuno kuUnited States America.
Studio 7 inoita huru kurona muzvare Tariro Audrey Kandemiri avo vakaitwa Nachila Cross Brand Ambassador. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato idzva rezvematongerwo enyika rakaparurwa svondo rino muHarare richitungamirwa nemudzimai uyo anoti shuviro yake ndeyekugadzirisa zvinhu munyika kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisatize munyika mazvo zvichinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Muzvare Manyara Irene Muyenziwa ndivo vari kutungamira bato idzva reFreedom of Rights Under Sovereignty kana kuti FORUS. Muzvare Muyenziwa avo vanogara kuBritain vanoti vakafunga kupinda mune zvematongerwo enyika mushure mekuona kuti Zimbabwe yava kuda vanhu vane mazana anobatsira mukusimudzira nyika kuitira kuti ifambire mberi. Muzvare Muyenziwa vanoti shuviro yavo ndiye kuva mudzimai wekutanga kutungamira nyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980. Muzvare Muyenziwa avo vane sangano rinobatsira vanoshupika rinonzi Manyara Irene Muyenziwa Foundation vanoti vachashanda nevanhu vane gwara rakafanana neravo uye bato ravo rinotambira munhu kuve nhengo mushure mekunge aongororwa kuti ane nhoroondo yakanaka here muupenyu hwake uye kuti anokodzera here kuve nhengo yeForus. Vanotiwo vakatora danho iri senzira yekuchenesa nyaya dzezvematongerwo enyika idzo dzinoonekwa neveruzhinji sedzizere tsvina neuori. Tabata Muzvare Muyenziwa kuti tinzwe zvizere pamusoro pekupinda kwavaita munyaya dzezvematongerwo enyika.
Takaita kuti ndiume bato idzva iri ndezvekuti nyika yedu yeZimbabwe mamiriro ayo tichitarisa chiumbo cheZimbabwe kubvira kwekutanga asingi tichitora nyika yedu asingi takatora nyika iri pane zvinenge zvazvakatinake nekuteera kwemakore takaona kuti zvinhu zvakatanga kudzika upenyu hwedu hwataigara hwakatanga kudzika endi zvakaita kuti vamwe vakaita sesu kudai tisiye nyika yedu tigobuda tigoenda mhiri kwemakungwa tichinotsvaga upenyu hunenge huri nani kana kuti udzidzo hunenge huri nani. Saka tatisiri vanhu taifunga kuti tingange tichisiya Zimbabwe. Ini ndichikura ndira kumbofunga kuti ndingasiye Zimbabwe ndigoenda kunogara kune imwe nyika kwemakore akadai Saka nekuzo ona kuti upenyu wato chinja za mchose. Tenga ndisinde gathingi kurumwa ndira za kao siya Zimbabwe. Riko bude rukwenda matimana ese inyika.
Imimu limuna ano gara kunze kwe inyika. Mchafa mbisa sei batorenyu.
Kukara kunze kwe inyika kuchange kuchito chinja. Nekuti ndunofano ngendiri muno Zimbabwe. Sekunge kuoma kwa shakaita kuda iso. Ndukuto ona kuti ndunofano ngenditori kuno. Ndo magarra chanda andicha ita ndichona kufamba kwenzira yacho kuti bato ratapfuma rinyowa ni referas rikutoita kuti ndinge ndiri muno saka handisina chimwe chandichaita kumhiri kwemakungwa kuzikwe kuti ndakutouya ndotogara muno ndikutoona kuti zvese zviri kufamba nemubato chaiwo asi ndichaza futi ndine mabhizimisi nemafambiro awo ekuti ari mhiri kwemakungwa of course ndichaita imwe nguva yekuti ndinge ndichaenda mhiri kwemakungwa ndichitotaza kuti wo mabhizinesi anenge akamira sei at the same time ndichoona kuti bato referas riringe richifamba sei muno but ndingangoti kutasa kwenguva ndinenge ndabhezi muno muZimbabwe.
Kune vamwe vanokuti izvo kuumba mapato akawanda kunoita kuti izvo bato riripo reZANU-PF rirambe richitonga. Ko imi sei musiri kuda kubatana nemamwe mapato moita chirwirambe?
I don't think kuti I'd rule that one out. Nekuti I think mamwe interviews andaita nemamwe ma media ndanga chitotaura kuti zvine zvekuti I can't rule that out zvikaiswa pa table kuti ndo zvinange zvichaita asi tichitarisa kuti vision yedu yatinayo kwese kwatakatarisira kuti ndokwatichaenda tirenge tiri vamwe tikakonzwisisana ipapo kuti mapolisi zedu nhoroondo dzedu dziri kuwirirana hazvina chakaipa chekuti vanhu mubatane muri vamwe pane kuti muti apo uyu ari papo uyu nepapo uyu ari papo because hazvichareva chinhu zvikange zvakamira zvakadaro asi kubatana ndokunge kungatonzwisisika but ini am open for that idea whether vamwe varipo vari kufungawo nedzimwe nzira handingazivi.
Kune kuchema kukuru kwatinonzwa kunoitwa nemadzimai achiti izvo hapiwi mukana yakaenzana nevanhurume munyaya dzezvematongerwo enyika. Imi semudzimai ari kutungamira basa renyiri rakaoma zvakadii?
Ndichiri tarisa basa iri harina kuoma rikuita kunge rakaoma but harina kuoma nekuti iyoyo challenge iyo yatoiswa iyoyi ndo iri kundipa ndingati simba rimwe pamusoro rekuti ndinge ndichifaitira kuti vanhu vechikadzi vange vari kuti vave nezive nezvematongerwo enyika sezvamunoziva vanhu vechikadzi tinomhanyamhanya mumapato akasiyana-siyana we are capable of doing that saka vakatisiya kunge tiri panze kuda iso zvinhu zvichioma zvese zvina kuiswa munhu wechikadzi mukati unotongoona kuti hazvina balansi pamafungirwo azvo nekunge I think nature yedu inongoita kuti izvo zvese zvinge zvichitariswa nekuti murume anotarisa neimwe nzira mukadzi agotarisa neimwe nzira asi mukazviunza pamwe chete izvizvizvi vanhu vese vaviri avakasiyana vatarisa unoona kuti tinobuda neubato hwakanaka hwekuti unosimudzira nyika saka ndiripo pakuti ndinokufaitira vanhu vese vechikadzi.
Mutungamiri webato idzvare Freedom of Rights Under Sovereignty kana kuti Forums Muzvare Manyara Irene Muyenziwa vachitaura vari parunare vari muHarare. Mutungamiri weZANU-PF Emerson Mnangagwa vatambira nhasi kumuzinda webato ravo muHarare nhengo nomwe dzati dzasiya bato reMDC dzichinojoina ZANU-PF. Vachitambira nhengo itsva idzi vamunangagwa vati bato ravo nderevanhu vemuZimbabwe uye haritsigirwe kana kufurirwa nevekunze. Vamunangagwa vaudzawo vakuru vebato muzvinzvimbo zvakasiyana-siyana kuti vaone kuti nhengo itsva idzi dzapinzwa mumastructure ebato ravo nenzira iri nyore. Nhengo dzatambirwa muZANU-PF dzinosanganisira vakambova meya vemarondera vafarai Nyandoro, vakambove miriri muparamende weMDCT kuzengeza West Vaisala Sidakwa, vakambove mutevedzeri wameya weHarare vaEmmanuel Chiroto, vaSolomon Machingura, vaCarlos Mudzongo navaCharles Masinyike. Studio 7 haina kukwanisa kubata varume vatambirwa muZANU-PF ava kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi, asi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatwayo. Avo vati varume vajoina ZANU-PF ava vanhu vakadzingwa mubato kare nepamusana peuori nokudaro havasisiri nhengo dzeMDC Alliance.
Ava vese apana member kana nengo ye MDC Alliance. Munozviziva vanonzwana nyandoro vana chiroto vanga vari ku party kare kare vakadzingwa nenyaya yehori munoziva anga vari kumarondera uko vanyandoro navachiroto vari kuHarare vakadzingwa navatsvangirai nenyaya yehori saka vakasobuda kare havasinei neMDC Alliance vanhu vanga vakutoshanda vari makumapati hatitozivi kuti ndeapi vachidhakwa vakasobuda kare kubva pavakarusa kuita MP kuzengeza West kuchipinda vajobhui waskala vice chairperson vemusangano vanhu vakasosiya bato kudhara saka tikutoshamisikawo kuti ko zviri kubva nepi kuri kunzi nhengo dzeMDC Alliance zviri kubva nepi tobva taona kuti ndokunonzi kupererwa kushaya zvekutaura kushaya zvekuita kuvarume nevakadzi vakuru
ko sei idzo nhengo idzi dziri kuti idzo vanhu veMDCA
aiwa hapana asikadi chakanaka ndokune uchizve ndokune yese hapana asikadi kuti ndiri kubva kuna president Chamisa ka nekuti vachamisa ndovadova nenyika yese saka vada kutaurawo kazita riri hombe rinotaurikawo pane vamwe varume zita rinozikanwa pasi rese zita rinodikanwa nemunhu wese munyika yezimbabwe ndosaka vachitodaro ndosaka zanupf muchiona ichimiramira kwazvo ichiita mafake defections airi kuitawo mafidifations ekunyebera vanhu vachiti vabva kuMDC Alliance. MDC Alliance aiwa yakasungana tine sungano nevanhu maleaders edu vatungamiriri veMDC Alliance vese vane sungano nevanhu takatarisa kuimplementa the new zvitsva ngavatarisire zvitsva zviri kuuya zvitsva zvati kugadzira zvitsva zvevana vezimbabwe
imi muri kutaura kuti ZANUPF iri kunyepera kuti vanhu vabva kuMDC Alliance ko kana vanhu ivava vaudza kuti ZANUPF kuti izvo isu tiri kubva kuMDC Alliance tiri kuda kuzojoina ZANUPF ZANUPF ingaitawo sei papapa
zvakangofanana chinhu 1 ivo vadefekta vacho nezanupf vari musame WhatsApp group zvaese zvavanofunga nezvekuparadza nezvekuda kuti vati MDC Alliance yaparara president Nelson Chamisa aparara nekuti chavanotya idefeat iri kuuya ivictory ya president Nelson Chamisa iri kuuya panext election nekuti vaona kuti vana vezimbabwe vese vasimbuka saka vakubata pese pese kuda kuedza kuti vati MDC Alliance yaparara chakati chakati chaitika ndosaka muchiona vashidai vachiungana vese vanhu vari kudaro vanhu malosers vanhu vari kuziva kuti haiwa patiri kuenda apa patoipa patiri kuenda apa chatsva yazanupf against vana vezimbabwe vana vezimbabwe vabatana pamwe chete nenyaya yeconvergence yakaita kuna president Chamisa kuti haiwa vana vezimbabwe tese ngatibatana totarisa toita muono umwe chete toita one enemy aiwa tizvisunungure sevana vezimbabwe ndosaka muchiona vachingobatana batana vachidaro isame WhatsApp group
mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Vakili Fortshatwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vanhu vasere vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vamwe vanhu mazana maviri negumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mana nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 4,457 uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe chete 125,331. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevanomwe 2,681,957 uye vanhu vabayiwa nhomba yepiri vainge vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevasere 1,689,638. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti yakatenga nhomba mamiriyoni gumi nematatu uye ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasuka nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki akawanikwa iye achipiwa ruremekedzo rekuve brand ambassador yeNike pasi pemutambo waanotamba weLacrosse. Anova zvakare chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvakafamba sei.
Makadii henyu, ndinonzi Tariro Khandemiri, ndaambasada Nike Lacrosse Athletes kuno United States America.
Mungatitsananguro here muzvare Khandemiri kuti zvakafamba sei kuti muwane ruremekedzo irworo?
Ini ndine following pa social media over 30,000 people vanofollow pa social media vanopa inspiration vanotaura navo nezvemutambo weLacrosse and Nike akaona kuti community ndine vanhu vakawanda vanoteerera zvandoshaa nezvemutambo weLacrosse. Saka kati gadishande nemusikana uyu akagadzira community yake tisare naye kuti aradze maproducts edu, aratidze maevents edu, aratidze zvakawanda zvatinoita kuti tiite exposure yamaproducts eNike pamaplatform ake.
Munenge muchiitei pabasa iri ramapiwa?
Pabasa iri ndenge ndichiratidza maproducts eNike emutambo weLacrosse. For example, muti weLacrosse vatinoshandisa kutamba nawo main equipment yokutamba nawo kuLacrosse. Kana vane muti unyowani indoposta mapicture nemareview nemavhidhio kuviradzawo vatambi veLacrosse around the world kuti munoshandisa sei muti uyu. Kana vane bhuti unyowani dzeLacrosse unoradza bhuti idzodzo. Saka kunyatsoshandisa platform yange vanhu over 30,000 to expose my products and Nike LaCrosse to community LaCrosse.
Wakatanga kutamba rini mutambo uyu weLacrosse uyezve uri kukwanisa here kukwezva vamwe kuti vawanikwe vachitambawo mutambo uyu?
Ndakatanga kutamba LaCrosse ndine 14 years old ku secondary school ezvinezvi ndane almost 25 years old bhedhe rangu ya September 28. Zvandakaona kuti neplatform yangu LaCrosse mutambo usinaona vachema vakawanda vanotamba. Saka semukadzi mutema, semusikana mutema, ndiri kuona kuti exposure yandiri kupawo kumutambo uyu ndiri kuinvaitawo vanhu vatema kuti vave vatambe kuti vawanewo success kuti vanyatsonakirwe nemutambo weLacrosse.
Mutambo weLacrosse uyu unotambwa here kuZimbabwe kana kuAfrica? Uyezve vanenge vachida kuziva nezvavo vanoita sei?
Iko nyino mutambo weLacrosse uri kutambwa kuSouth Africa, Kenya, Uganda nedzimwe nzvimbo kuAfrica, asi hatisanyanyatsonzwawo kuti kuZimbabwe pane team here yaLacrosse. Saka one of my goals angu this coming year gore riri kuuya rinoi chinokuchiwa especially ndoda kuenda kuZimbabwe neequipment netsvimbo nezvinokwanisa kuti tichange program yeLacrosse nekuti ndaona impact yemutambo muupenyu hwangu.
Tinoona kuti vabereki vakawanda vanoti nyaya yekuita zvemitambo haina raramo. Iwo ungataure chii sekurudziro kune vamwe vabereki vane vana vavo vanofarira mitambo yakasiyana siyana?
Kwari ndinoti itaro zvakasiyana vabereki vangu. Vabereki vangu vakaona kuti ndinofarira zvemakombyuta, ndinofarira kuti LaCrosse vakatitari chinhu chavo vana chaunofarira. Do your best paunotamba, do your best paunotaura nevamwe, itawo munhu kwaye, be a good teammate, take advantage of opportunity pamberi pako. Zvandiri kuona that pane maopportunity akawanda ekuwana success and it's not just kuti muclassroom munhu anogona obva awana scholarship, waenda unogona kuwana scholarship nemutambo maopportunity andawana neNike kuti uonewo nzvimbo dzakawanda neLacrosse. Ndakabva kuPortugal nekuSpain about 1 month ago. Saka LaCrosse has opened my doors akawanda kwandiri all through the sport and I think kuti it's important kuti vana vamo vawane maopportunity akadaro kuti vawanewo exposure through my sport avo.
Zvine mari here zvekuti muve brand ambassador yeLacrosse?
Zvine mari. Ndakaita raki sereti yekuti ndawana maopportunity especially this year. For example, ndine show neESPN which is the largest network yemasports around the world. Saka ESPN neNike have seen potential and have seen platform yangu and you know, even though pane mari, of course I think the best thing chanawana inini is that ndane platform nane opportunity yekutaura nevamwe vakadzi vatema nevanhu vatema kuvaratidza kuti tinokwanisa kuwana success mumitambo dzakawanda. Even if tiri maminority mitambo iyi tokwanisa kuwanawo maopportunity akawanda.
Vanenge vachida kufollowa pasocial media vanokuwana papa?
Vada kundifollowa munogona kundiwana pa at official Lacrosse pa Twitter, Instagram nefacebook. That is at OFFICE CILLAGIRL.
Aiwa, nguwa yedu ndiyo ya itashanji. Tuna kutenda Tariro Kandemiri, mutambi we mutambo we La Crosse. Uyo akawani kwa shakare ya chipi wa riremekezo urgo kuita brand ambassador we Nike.
Maita basa, thank you for having me.
Ini ndini Marvelous Mtanganya huye, ndini mu Washington.
Iko zvinoto chipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata Chief Executive Officer Sangano Re National AIDS Council, Dr. Bernard Madzima, kuti tinzwe kuti sangano ravo riri kushanda sei munguva ino yekuomerwa nedenda reCOVID-19. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu, Dr. Madzima.
Maita henyu nekuda kuziva kuti sangano rinocoordinator yatingati multisectoral response kuchirwere cheHIV and AIDS muZimbabwe. Chii chaitika urongwa hweHIV kubva patanga pandemic yeCOVID-19? Chekutanga, maclients edu vanonotora maservices, ingave mushonga kana matest anoitwa muzvipatara, vakatanga kuneseka kufamba nekuti security yanga isingavabvunze kufamba kana dai vanga vasina matsamba anoratidza kuti maessential service aidiwazvo pamalockdown ipapo. Iyo yakaita dambudziko rakanyanya rekukwanisa kuenda kuzvipatara. Chimwe chakazoitika ndechekuti kusouthern part of the country, kunana Matabeleland South, Matabeleland North neBulawayo, kwaive nevanhu zvakare vaishandisa vana malaicha mataxi anoenda kusouth Africa kuti vaone mishonga yavo. Saka pavarwa mabhodha, takaita dambudziko revanhu ivavo kuti vange vachiwana mishonga. Kanesha wezi katso ndo matambudziko atakatanga kusangana nawo iwavo. Mamwe acho atakatanga kusangana nawo ndeemadherivhari, mishonga yeARV, mareagents nemaequipment zvatinoshandisa muchirongwa cheHIV zvinobva kunze kwenyika.
Saka mati makwanisa here kugadzirisa matambudziko iwaya amataura yaya?
Isu senational wezi katso tichishanda neministry of health and child care, tichishanda zvakare nehurumende nenational task force, takakwanisa kugadzirisa zvimwe zvematambudziko asangasangana nawo iwaya. Chekutanga, varwere kana vaenda kuzvipatara, takataura nevesecurity sector, mapurisa nemauto, kuti pamaroadblock ngavange vachikwanisa kunge vachinzwisisa varwere vanenge vachienda kuzvipatara kana vakwanisa kunge vaboita umbuo kuti vari kuenda kuzvipatara. Chimwe chatakakutaura ndechekuti vaenda kuzvipatara ikoko, vana mukoti nechiremba takakurudzira kuti vange vachipa maclients edu aya mishonga iripazve 1 month kana mwedzi mumwe chete kana miviri. Takati vachivapa mastocks anokwanisa kupedza kana mwedzi mitatu kana uchipatara chazvo chine yakawanda kana mwedzi mika, kuti vachinya vasirika kunyanya fambafamba, zvinoita kuti vange vachizoexposwa futi kudenda reCOVID-19. Chimwe chatakaita ndechekunge tichibatsira iyo ministry kunge ichiwana maprotective equipment. Takasapota maprovinci ese, takasapota zvakare maprisons. Saka takakwanisa kushanda nemaprisons. Saka National AIDS Council iri kuita sezvainoona kunge ichibatsira Ministry of Health and Child Care, ichibatsira hurumende, ichibatsira nyika.
Ko, panyaya dzekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19 idanho ripira muri kutorawo seNational AIDS Council?
Patangawo mavaccine apa yeCOVID-19 tiri kukurudzira zvakare kunyanya iwo maclients edu vari HIV positive vari stable vari kutora mishonga yavo vasina chiri kunetsa. Tiri kukurudzira kuti vasateerere zvinotaurwa kunzi vaccine rakaipa. Saka tinokupa information, tinoita mapodcast pamaradio, pamatv, pamasocial media kuti vazive kuti vaccine rakakosha kuvavari kuti rinovabatsira kuti vasaite severe disease yeCOVID. Saka tingangoti nyange zvazvo maordinary program yedu akaita kanenge kakudzokera kumashure nekuda kwekuti vanhu havachakwanisa kuungana mumacommunity, tikufunga kuti tikufaita the dual epidemic yeCOVID-19 neHIV and AIDS. Hatifanirwe kukanganwa kuti HIV and AIDS ichiriko. Saka tinangoti vanhu veZimbabwe varamba vachiziva izvozvo kuti HIV and AIDS ichiriko ende ipoda kudzivirirwa.
Shokura munga sira wa tereri, Dr. Madzima.
Franga sira ma Zimbabwe zina tereri sendere kuti COVID-19 iliko, iliyo. Ngati sanyanyu wana information se kuma official media. Vaccination ilbila ichai kuti kutikwase kutokera kupenyu watanga ngati na onya mwazwa munga daru wachinja. Saka tika tereri ma conspiracy iliyo na wanda tika rika kufati nituwa. Saka tuku kujadilwa na matirele na message anu kwa official media. Timbo mira je sensational news kwa kuma unofficial media.
Ayu wa tinotenda shukuru Dr. Madzima kwa ananguwa ya utawara nesu mchirongwa chedu.
Zaganaka mchirongwa zaganaka.
Mangama katerera kumukuru we National AIDS Council Dr. Bernard Madzima mchirongwa chedu upenyu wedu. Anokuoneka ene mufaro ndini wenyu jonga kandemi iri wa Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Chipata chenhabvu yevanhukadzi chiri kumirira Zimbabwe che Black Rhinos Queens chabuda mumakundano eCAF Champions League ayo ari kuitwa kekutanga gore rino. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Che kwata ichi icharohwa 3-0 nemamelodi Sundowns of South Africa mufinal yeCOSAFA Cup qualifier ndokurasikirwa netikiti rekuenda kumafinal eCAF Champions League ayo achaitirwa kuEgypt. Sundowns ndiyo ichanomirira gungano reCOSAFA kumafinal aya asi Rhinos Queens iri kudzoka kumba kubva South Africa yashamisa veruzhinji vanotevera nhabvu yevanhukadzi muAfrica. Kunyange yazvo yarohwa neSundowns, Rhinos Queens yakarohwa Green Buffaloes yekuZambia, Tura Queens yekuNamibia neDouble Action yekuBotswana munzira yekusvika mufinari umu. Mumitambo iyi Rhinos Queens yakakanda zvibodzwa zvinomwe iyo isina kunwiswa kana chimwe chete izvo muteveri wemutambo uyu vaWilliam Masaya vanoti zvinodadisa.
Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanokwanisa kuvanoziva masports kutodarika vamwe vanhu vechirume. Taifunga kuti masports ndevanhu vechirume chete asi vakadzi vanoratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kutamba kweRhinos Queens uku kwauya panguva iyo maWarriors ari kutatarika zvinotyisa mushure mekuita mangange 0-0 pamusha neSouth Africa uyezve abva kunonyadzisa kuChan nekuKosafa. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge vatambi vechikwata ichi vakapedzisira kutamba mitambo munyika muna 2019 nemhaka yechirwere cheCOVID-19 pamwe nekushayikwa kwemari. Muteveri wechikwata chengezi Platinum Stars vatinofara nyanete vanoti zvaitwa nevasikana veRhinos Queens ava mukusimudzira zita renyika zvinofanira kutendwa.
Tejitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind, mari is not everything.
Aigove captain wechikwata chenyika Felicitas Muzongondi ari kuchema kuti vanasikana vanoda ruyamuro kuti vadarike pavasvika pari zvino.
Because there are so many challenges that no face. But no kundu wati wawuye machipe ina kwa hivyo wano kibachira.
Vanya nete, vano tibatambiwe Rhinos ava, vano farra kudzokoro na matambiro aya, apo vachachevezu wakutambira chukwata chenyika chema Mighty Warriors. Vatambiwe Rhinos, Rutendo Makore, Majori Nyaumwe na Talent Mandaza, inengo zechukwata chenyika chema Mighty Warriors. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.